vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nemutongi wedare remadstreet amai Bianca Makwande vatevedzerwa vachamisa vatendai biti naamai Linet Karenyikore munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muzvare Gladys Flashkwayo mutevedzeri wemunyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika valove mo chinoputsa nhengo yenational standing committee vadavid Chinini naamai Vongaitome. Vanhu ava vanzi vabvise mari inoita chiuru chemadhora pamunhu zvichitevera kusungwa kwavakaitwa nezuro zvichitevera gakava riripo pane muzinda wemdc wemorgan tsvangirai house. Amai Makwande vati vasungwa ava vazodzoke kudare musi wa24 chikunguru uye vagare pamakera vakanyorisa kumapurisa kudzamara nyaya yavari kupomerwa yapera kutongwa. Vachitaura nestudio 7 mushure memutongo uyu rimwe remagweta evatanhatu ava vaalec muchade hama vati dare ratiwo vanhu vavari kumirira vasakanganisa kuferefetwa kwenyaya iyi.
Mabelconditions vadzivo vabvise $1,000 nokusataura nevafakazi nokuramba vachigara kudzimba dzavo kwavanogara.
Vamuchade hama vatiwo kunyange hazvo vatanhatu ava nezuro vaipomerwa mhosva yekukonzera musindo pasi pemutemo wecriminal law codification and reform act vasungwa ava vanga vambouya kumatare mangwanani vakadzorerwa kumapurisa uko kwazonowedzerwa mhosva yekutyora mutemo nechekuita nekudzivirirwa kwechirwere checovid-19.
Vazomiswa kumberi kwedare redzimhosva vachipomerwa mhosva yekuti vakanga vaungana vachidarikidza makumi mashanu zvinorambidzwa nemitemo yecovid asi mhosva iyoyo vairi kuiramba. Pakutanga vaimbonzi izvo maita zvekumiridzika zvisingabvumidzi murodhi, saka mapurisa nhasi ndobva vazochinja nyaya yachona kuti yayecovid ndo yavazomira padare iyoyeyo, kuti kasi kana vakasabatwa nenyaya yecovid vanozobatwa nenyaya yekuti manga muchingomiridzika mumugwagwa muchivhara migwagwa muchikanganisa vanhu kufamba.
Magweta evatanhatu ava anyunyutawo kudare nemabatirwo avanoti akaitwa vasungwa. Vamuchade hama vati vasungwa ava havana kuchengetedzwa zvakanaka zvaiita kuti vasabatirire kana kutapurira vamwe chirwere checovid-19 pavaive muusungwa.
Sukuma kwavakaita kwakusiri pamutemo vainyimwa chikafu nemazuva ano munoziva kuti kune denda recovid. Pavakasungwa vaimbunyikidzwa vasinganzi vasingasanitaizi maoko avo, vasingapiwi mamasiki nemapurisa, vasingapiwi chikafu, vachigara vakaungana. Saka izvovi zvese izvovi zvaivaisa panjodzi zvekuti vaigona kuzotobatwa nechirwere checovid kana ivo vanacho vachikona kuchiparadzira kune vanhu. Saka izvovi zvitatizvo vakakanganiswa ipapo.
Mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vati vacharamba vachirwira shanduko munyika zvisinei nekusungwa kuri kuitwa nhengo dzavo.
Tinotenda kuti vapwa kuti vabude nebheyo takutarisira kuti tinorambatirwa nokuita kuti munyika medu muve neshanduko. Isusu takagara tataura kubva masungirwo avakaitwa vanga vasina mhosva yakapara nekuti vanga vatenda kunosunungura kana kunovandudza mahofisi edu akapambwa nevamwe vapambi vakanga vachishanda nemapurisa nemasoja tinovachiitiko chatisingawira nacho.
Amai Makwande varamba kuti mutevedzeri wemutauriri wevechidiki mubato iri vaombera Ishe Nhende avo vari kurapwa mune chimwe chipatara vasarambe vari muusungwa. VaNhende vanonzi vakakuvara nezuro apo vakasungwa ndokubva vaendeswa kuchipatara. Mune imwe nyaya yanga iri mumatare, Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti mupurisa akasungwa mushure mekufananidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekondomu rakashandiswa amiswawo mudare akabvisiswa mari yechibatiso inoita $300,000 emadhora. Mupurisa uyu Shungu Dzemwoyo Katye achatongwawo achibva kumba kwake. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.